Siyabonga Mtunga Lostar. Thank you very much, Tatenda. Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, May 5th, 2013. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kips Dube.
Tonight on Live Talk, we are talking about Zimbabwe joining the international community in commemorating May Day or Workers' Day.
To join the discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
Well, the unfortunate part is one has to be innovative. You now need to develop an entrepreneurship spirit and think up of any business that can get yourself employed. So you find that a number of the school graduates, if at all they get a job, it's not in line with what they might have been trained for. And that those who are fortunate enough start their small little business, some become consultants, but making very little out of it.
Workers under siege, organize, unite and fight on. In 4 months' time, workers will not be under siege. In 4 months' time, Mesa, you will have a better life. In 4 months' time, the people of Zimbabwe will live in peace and harmony. We are going to create decent jobs and decent salaries for you.
Ilanga lokunanzwa kwamalungelo ezisebenzi liba lilanga elokudana kakhulu nxa kusiphila elizweni elinjengalena lelo. Uhulumende usezamile sokube lesikhathi eside abantu bengaphumanga emsebenzini ngenxa yeholo ngoba lokade beyikho khona ngamuva ngale kubo-2087 kusiyale ayisikho asebelakho kathesi.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about Workers' Day.
May Day has its origins in pagan pre-Christian festivals related to agriculture and fertility, and this celebration involved joy and light-hearted fun in the outdoors as the weather, warmer weather of spring and summer began. Today, May Day is celebrated in several European nations and the United States in cultural expressions ranging from maypole dancing to foot races, May baskets, singing and festivals. Alternatively, in many more than 80 countries, May Day is synonymous with International Workers' Day or Labor Day, which celebrates the social and economic achievements of the labor movement.
Thus, May Day has acquired a second meaning, quite different from the original one, which stemmed from spiritual roots and connections to nature. The latter one coming from secular efforts to improve human society through struggle and conflict. An injury to one is an injury to all, is a motto popularly used by industrial workers of the world. But sadly, in Zimbabwe, the labor movement is divided, and the motto seems to be an injury to one is not my concern.
If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back. That number again 001-202-619-2077.
Onguka hamadzadiwa nasi tuda kuti tinge tichibatana tichicherechedza zuva revashandi kana kuti May Day, vamwe vanoti Labor Day, vamwe vanoti Workers Day. Tuda kunzwa kuti muri kuonawo sei mamiriro akaita zvinhu mumabasa omu kune vari kushanda, kune vasiri kushanda vari kuitawo mabasa emaoko. Tinenge tichida kuti mupinde muchirongwa. Chirongwa ndechenyu Gibbs.
Zulukani ndapa koki kuna apo lapeli kuona ke nemakaya. Namhlanje ke sixoka ngelanga lesebenzi. Abanengi bathi May Day, kube khona bathi Labor Day, njalo abanye bathi Workers Day. Ye belisenzani namhlanje, njalo lilibona njani ilanga leli? Ye ngenani kuhlelo khona manje. Nasi nombolo okumele liyitshaye ngu-001-202-619-2077. Ye khona ngapho ke eDotito, khona ngapho eBinga, eManicaland, eBidebridge, eDulibazimu. Siyakwazi phela ukuthi lifuna ukungena kuhlelo. Ngizayiphinda njalo li number 001-202-619-2077. Phone ka one kupela siyakufonela kona ngapho. Yeah, mfowethu.
I think Gibbs, we have our guests lined up, and like we indicated before, there seems to be divisions. First, we have Mr. George Nkiwani, ZCTU president. Good evening, Mr. Nkiwani.
Good evening.
Thank you so much for joining us.
Welcome.
And I think from Harare, we are also being joined by Mr. Raymond Majongwe, who is affiliated to another workers' organization. Mr. Majongwe, good evening. Aiwa, tino tenda shukuru wa Majongwe. Let me start with you, Mr. Nkiwane. How did the commemorations go today?
The commemorations went on very, very well. In Harare, we were at Gwandura, and we had a sizable number of workers who came to commemorate their day. And we had commemorations throughout Zimbabwe. And as is said to you, our theme for this year was Workers Under Siege, Organize, Unite, and Fight On.
Thank you so much, Mr. Majongwe.
Yeah, it's Dangatil Kurelton Sports Club. Dangatisna political rally. Zataimbona Zaitwa Zanum, Kakajina Gurufaro, and Asno Munganida. Vashandi, This is how you see the Sunday with Zimbabwe, the Tambura Gariba, to find a good Vira in the Tega.
It's not tender, Majongwe Gibbs.
Yes, Evangurge, Mnumzana Majongwe, Bamekonapo, a Sigasuke, Umnumzana Utising Como, when a South Africa, Babankomo Uchonanjan.
I'll tell you about your question.
Yeah, it was a long poet to a Aguposa Coconamp.
It's a Malay Zimbabwe, and I did change the TV thing. Ngoba njengamanje abantu beZimbabwe iqiniso lihle asila government. Hamba kuma safe yobona abantu bahluphe kanjani bafuna ukuthatha ama-passport bephume elizweni lokuhlupheka ejele. Okuthi uma bengakhontinue bekhatha ama-passport for the next 4 years kuyasala kumalabhasi lapho. And lokhu okusalayo abantu bengajeti basebenza bakhola izibota kula mali lapho. Imali abazifolayo into ezenza ukudla uthenga izibuko kuphele asila government ibhada abantu bakithi kababoni ukuthi ngo-2008 into abayivoteleka abayazi bafana abantu abagatha amavota abafapha kwezasi bahluphe katohela kula lutho baba kusuthi abona laba abavele bethile izimali zabantu ngokokuqalayo kula lutho. Ngiyabonga ba.
Yes, bola kakhulu ke Mnumzana Disinkomo khona ngapho-ke ejozi ulobani ke blessing khonapho mfowethu.
Tinaba moyo makadiva moyo.
Ivo makadiyo.
Aiwa tiripo. Nhasi macherechedza zuva iri sei?
Tarichedza zvakanaka kuno South Africa kuno.
Mhm.
Asi hatisi kufara une zvanga zvaakutaurwawo kuZimbabwe. Misha kwedu kuti zuva revashandi vaakusenzeswa zita rezuva repolitiki. Vamwe vanhu vanotya pazuva revashandi vachiti tida kuvhura pati. Harisi zuva rekutaura nezvepolitiki, izuva revashandi. Izuva revashandi vanofanira kuvingiswa kuti tichakuitira ichi tiri pagwara ripi kuti zvinhu zvikufambire zvakanaka munyika. Ko makambani aya akavharwa aya achavhurwa sei? Ko zvinhu zviri kunoita mabasa emunyika vanhu vasiri kuwana mabasa vasiri kushanda mari dziri kunoita zvichagadziswa sei? Kwete kuti zvida kuvhura pati. Harisi zuva repolitiki. Kanete nekunyeverwa nevanhu vepolitikskanete nekunyeverwa nevanhu vepolitics. Makambani akavharwa vakatarisa nhasi uno vashandi vaakutambudzika vakutambudzika vanofarira vashandi pamidzi asi ivo vachiziva havo kuti havana hanya nevashandi vane hanya nehomwe dzavo chete.
Aiwa tinotenda zvikuru. Ndofunga muri kutaura mashoko ataurwa navamadhuku ndizvo.
Ehe kuti ndakuda kuvhura pati haisi nguva yekutaura kuti da kuvhura pati. Inguva yekutaura kuti vashandi vachararama sei munyika kuti mabasa makambani akavharwa avhurwe zvimwe zvese zvinonetsa kuvashandi zvigadziriswa.
Tinotenda vamoyo. Tichati vamajongwe vazopindura ipapapo. Gibbs.
Yes, lo mnumzana ke uNkiwane eGoli njalo. Baba Nkiwane kunjani khona ngapho?
ngiyaphila baba kunjani?
Hayi impili lungaphuke goli khona lapho ngoba singaphonga ukuthi eSouth Africa siyazi igoli phela.
Isidikidikini impela.
Ye, qhubeka khona baba.
Ya, hayi nje izindaba baba, usuku lo lesilithakazelayo lezisebenzi. Kodwa ke sesekhona. Abe isuwa.
Ye, sondele fonini yakho ukuthi sikuze mncwancwa khona.
Okay, hayi ngithi siyalibona usuku ngempela lolulithakazelelwayo namhlanje lolwezisebenzi. Kodwa hayi okusekhaya ngale kubuhlungu mani nanko akukhulunywa ngezisebenzi nangemisebenzi kukhulunywa ngamaphoyisa sibatize into efana nalezo so sibona ngathi vele akuna celebrate esikwenzayo kudlala ngesikhathi baba
ye egoli khonapho-ke liphethwe njani kunjani nxa lusebenza kolapho
egoli baba sisekhaya ngempela thina abanye lapho esisebenza khona sisebenza mpela sibona ngathi sisekhaya sikhululekile baba
ye hayi kuyabonge kakhulu ke mnumzana Nkiwane ungadinwela kusasa mfowethu uphenduke njalo nje ye isibongele mfowethu njalo ke lo mnumzana uDion osetriangle kuna ngale ke phela emaswingo baba ke Dion kunjani
ngiyathula mthembo kunjani
hayi impilile kakhulu banjani abantwana konapho
abantwana bangconywana mthembo
ye akusitshela ukuthi ungathini ke nge-workers day baba kumbe ngithi ilanga lesisebenzi
hayi ilanga lezisebenzi mthembo bangcono bangakhulumi ngalo ngani wabona balithatha balenzi ilanga lembangazo ngani ungakhangela kale sihlobo esikhona thina ngapho esisebenza khona sisebenza ejukeleni sikhuluma nje kodwa kumele sibe ngabantu besiyengeza imali so kuyalaha ukuthi siyengeza imali abakhulumi langakho lo mthetho sokungani zawuvula okuvikela isisebenzi
so nxa ukhuluma ngemali umaja Ivan wayeqinisile phela ukuthi ilizwe lila mali ifoni yakho sisazwakali cheta kancane cheta kancane sikuzokudla lapha athi ukhona kwempana ye qhubeka
likhona kuila ukuthi imali ayikho lapho esikhona ikodwa-ke ezikhwameni zabantu abavele belamandla yibo abathatha imali kathesi nje ubona besilingana kangaka lapho esebenza khona bangenile sebezama yona i-51 yabo leyo
ye hayi siyakuzwa kakhulu ke mnumzana Dion kona ngapho-ke e-triangle siyabonga kakhulu baba ye
rigaithide kunamkoma Sylvester makadi
makadiko
aiwa tiripo maswera muchiti konasi pazuva revashandi
nhasi mandakatogara zvangu kumba
asi dzorai volume radio yenyu hatizonzwanani inenge yakuita maungiro
okay
taurai yenyu tinzwa
ini ndiri kuti vakuru vanoda kumirira vashandi vava kutiza vashandi panguva inoyi asi tokutanga vanoita sevanoda vashandi ichida kukudza homwe dzavo chete sinza tiri kuona zvava kuitwa navama kuti vava kutiza futi nca vava kuti vava kuda kufema political party kutizawo nca sezvakaita vatsangirai vachitizawo zctu kunofema political party
saka imuri kuti zvakaipa here pane chakaipa here ipapo
inini ipapo munhu kana achida kuita zvepolitics ngaabude pachena kuita zvepolitics kwete kutanga kuti seanoda vashandi iye aine zvaanoda achisiya vanhu vangomira vasina pavakabata
aiwa tinotenda zvikuru koma Sylvester vamajongo chimbopindirai zviri kutaurwa nevanhu
chekutanga ina handisini spokesman wavamadhuku ende handidaviri kuti vamadhuku vane mhosva yavanenge vapara nhasi zuva revashandi mangwana rinenge riri zuva repasi rekuona kuti miti inozoitwa sei kuswera mangwana rine richinzi valentines day vanhu votadza iri kuitwa chinhu kuti nhasi zuva rekudanana saka hapana anofanira kutaura nyaya yepati mangwana rechrismas anofanira kutaura nyaya yepati nekuti zuva rechrismas that is the warped way of thinking mazimbabwe zingatidzidze kodzero dzekuvoma mapati azvo hapana mutemo unonzi muzimbabwe mapati haachakombi ende tsvangirai pakafoma mgc ana mhosva yakapara ane right yaakaitira izvozvo mukane veshamwari dzake vaiaupie mhosva yaitobvatsi93 havana mhosva yakapara kana madhuku avafoma pati mhosva ikomera hazvinoinere
vasina femu nhasi isei je vashandi vehurumende havana mari vashandi vekumachina vari kurohwa havana mari zano iri kuta madhaimo zvichidya yega hakuna mari vashandiwo vari kuda madrugs ehiv havasi kupuhwa madhaimonds ari kucherwa ukaenda gold dzekuna vashurugruku magonyeti akazara platinum regold vechi zviri kutakurwa maissues anotaurika any day and vashandi vezimbabwe hatidi kuti titwe parotelize naendbot kuti nhasi musi wezvakati zvakati hatitaurwi hatidi tsika iyoyo ndinoti inini seconcerned affiliate dzezctu tiri kumirira zvido zvevashandi kana kuita munhu anoti ptu zet yakarasika ini ndichipuhwa mandate nevashandi vatinotungamirira union yedu iriko paground tiri kutaura kuti vanhu ngavasarohwe hatiti kuti vanhu vambuyikizwe vanhu ngavandovhotwa murunyararo adyiwa adyiwa no zvatiri kutaura isu sevashandi vezimbabwe kwete vari kudzinyika uku vanofana havo vari kutofanirwa dzira marasi ekusouth africa uku votanza kuti udhakwa tiri kunoku tisu tiri kurwadziwa tisu tiri kutaura zvatiri kutaura.
Ye siyabonga kakhulu ke mnumzana Majongwe, sike sibuye kuye baba Nkiwane. Ungathini phela abantu bathi asolanga phela leli lokukhuluma ezombangazwe, kumele ikhulume ngezisebenzi kuphela.
Ngiyabona baba Dube. Okokuqala ukuthi abantu kumele sazi ukuthi kanti yona into ethi ngiyombangazwe kuyini. Nga umuntu eyisisebenzi angakhuluma ukuthi nilambile engisebenzelayo lokho angiholisi ngale imali engiyikholayo ayingenelanga. Imithetho eyokuthi amabhizinisi abe khona asebenze kakuhle lakusekhole kayikho, ayilunganga, kumele ilungise. Kuyehlukana ngaphi kanti ngezombangaze? Lokho-ke thina sithi hathi kuyahlangana. Yikho kabaningi bathi abantu bezesithi vele sebekhuluma ngendaba zepolitiki, kanti singathiyana ngokukhuluma ngendaba zepolitiki kona kuyikho okusenza ukuthi be nabantu abahlupheka isebenza njani. Abantu abakhuluma bonke laba yuyenya akwazi abantu babuhlungu Dube sibili, ngoba impilo hayi ayabamela kakuhle and balilungele lokukhuluma njengalokhu abakhulumayo. But thina sithi kathethi sokuyisikhathi sokuthi ye sonkeni njengamazimbabweni kumele sivume ukuthi kukhona lapho esahambanisa khona, but sekumele-ke silungisise ukuyenzela ukuthi impilo yethu isilungele sibuyele lapho esathe zafika khona njengamazimbabwensi. Siziqhenya ngaleli lizwe.
Yes, awuzwa kakhulu ke baba Nkiwane, ubambe khonapho ungayikajani.
Rikaitiende kuna Papa Tango Makadi. Makadi baba Papa Tango.
Ndiripo, Makadi.
Ndiripo, taurisa henyu tinzwa.
Ndinotenda. Zvero andira kana kuti kusera asi zviri kutaurika manje vana mudzungu yakataura kutika tika kutaura kupatia kata. Vana vatore chazvozvoda kuti mire vana majeto vatinoda vashandi matika havana zvinokuona vashandi herimenda kuti vakasaona pazi vakawanda vakunyombanyomba nakatasakana.
Ya, tinotenda zvikuru. Regatiende kuna mukoma Nomen. Makadi mukoma Nomen?
Hey, tiripo makadi iyo baba.
Tiripo, taurai tinzwe, muri kuona sei zvezuva revashandisa?
Ya, inini ndikakuzvionazve. Chiro chirongwa zvacho tiripo chezuva revashandi, but kodzero dzevashandi hadzisi kunasa kuteedzwa ngemazvo zvekuti vanhu vanoshanda zvakaita inini ndakamboedza kushanda kava muzimbabwe but zvakaramba because hapana chindaishandira chacho chindaionasa kuona kuti pane kodzero yangu inoremekedzwa kana kuti pane muhoro wangu ndinonga ndichiti ndakamirira apa zvinhu zvaingoramba zvainetsanetsa saka ndakangoona kuti hazvanga zviri nani kuti ndipodi tombosiya zvangu.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Nomen. Mukoma Charles Makadii?
Tiripo Makadiiwo.
Aiwa, tiripo. Tipeiwo pfungwa dzenyu pazuva revashandi.
Ehe, vashandi vemuzimbabwe kwenguva huru tagara tisina chatiri kuwana, asi ndinoshamisika nevamwe vari kushoropodza vamadhuku. Vamadhuku kuzuva revashandi nhasi vataura kuti vashandi vezimbabwe ngatidzidze kuzvishandira nekuzvimiririra, tisatrusta mapoliticians ari kupota achida kuti divhaidha asiri kumirira kodzero dzedu. Iye zvino takabva kuvhotera constitution isina anything chiri tangible for workers. Taitarisira kuti munge makanyorwa kunzi vashandi vatambire mari iri above PDL. Wetiro rekuti PDL harimo. Ende izvi zvataurwa navamadhuku vachinyatsotionesawo sevashandi kuti constitution chitsva yeZimbabwe haina zvakanyanya zvinobatika for isusu vashandi. Saka tiri kuti hondo yevashandi tiri kuramba tichiirwisa ende nhasi tawana simba energizer chaiyo yakawana yekuti tichazvimirira sevashandi veZimbabwe and fight for our rights and our space nokuti hatanetsa nekumbunyikidzwa nemapoliticians.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Charles.
Right.
We have got Mr. Mandla in South Africa. Mr. Mandla, good evening and welcome to the program.
I'm fine and you, my man.
Thank you so much. What can you say about Workers' Day?
No, I want to appreciate what the other guys have said, but on the same note, I want to agree with the Mr. Majonga, what he has just said right now. It is unfortunate that in the midst of celebrating this day worldwide, workers in Zimbabwe are being treated as slaves. Working in Zimbabwe is part of slavery because the way our workers are being treated, they are not even recognized, they are not even protected, they are not even respected. The money that they are getting right now, for example, what the teacher is getting right now back in Zimbabwe, is just the same as what a maid is getting in other countries. So that is a very shameful situation to talk about. So my words, I just want to say, may the government revisit again its way and the relations with the workers of the country, because Zimbabwe has lost quite a number of best workers because of the way how workers are being treated in that country. I'd like to continue thanking Mr. Majonga for standing for the truth that workers are not recognized. Let us all be up in arms and fight for the rights of the workers so that they get what they deserve.
Thank you very much, Mr. Mandla. Silomnumzana njalo yes siyabonga. Silomnumzana njalo umoyo kwele Zimbabwe. Baba Moyo unjani?
Awu siyaphila baba, ninjani ndani?
Siphilile Moyo. Ye ungathini ke nge Workers Day ilanga lesisebenzi baba?
Ayi Workers Day yinhle sibili. Kodwa ke athi bakithi kathi kube kunani ukuthi khona abakhokheli bethu babone labo ukuthi khona siphila njani eZimbabwe yethu lapha, iZimbabwe yethu ekhululekileyo. Kodwa labo bafanele ukuthi babekwazi ukuthi khona izisebenzi, njengoba namhla kunje abemapulazini sithwele kanzima, namhla kuyi-Workers Day, asiyanga ku-Workers Day, sisemsebenzini. Pho kathi kunani ukuthi khona bakithi kube kuhle ukuthi lathi
yes, siyabonga kakhulu njalo siyadumisa baba Moyo uhlala ufona phela kwaze ntungena kuhlela.
Yebo baba.
Sibongela kakhulu.
Of course, throughout the world, they say trade union rights are human rights. Where there is no democracy, there are no human rights. Therefore, the first port of call in terms of our trust is to establish a democratic state so that workers are operating within a democratic society. So in my own view, Gibbs, I don't see anything wrong in workers ensuring that they have democratic governments. And in Zambia, you had Chiluba leading a workers' party. In South Africa, you have the ANC working hand in glove with COSATU. Here in America, you also have President Barack Obama winning an election because he was begged by unions. So it's not something that is only happening in Zimbabwe. In Britain, you also have the Labour Party.
Yes, yes. Certainly, that's very true, Blessing. And at the end of the day, we always encourage people to post messages on Facebook and send us some other messages via WhatsApp. And we've got so many messages on WhatsApp and Facebook. So we're going to just read a few of those messages. If your message is left out, keep on trying. We're going to read your message. So Onwell says, the Workers' Day caters for urban workers only. Rural workers were not invited to the commemorations. As a rural teacher, I'm not a happy worker. ZCTU is heavily divided and we're getting a salary which is below the poverty datum line. The workplace is highly politicized. Then Forrest says, I'm a happy worker because I'm working, but I'm unhappy again because I'm working in another country. Then James says, I'm not a happy worker at all. Then the other message comes from Tando, who says, well, it's good that people will be relaxing, but as a worker, there's absolutely nothing worth celebrating. I'm a very dissatisfied worker. And Lennon says, I have nothing to celebrate today. So I'll just read only those few messages. What do you have, the blessing?
Tinava chikarabwa makadi.
Tiripo, zvino makadi iwo.
Aiwa, tiripo. Manga muchiita sei nasi pazuva rivashandi?
Tangataga zviri mudzimba dzedu nokuti zvavashandi ataiziva isusu maindustry achakavhurwa kumaground uko kwanga kuchitozara navanhu vanga vari vashandi for sure. Iko zvinhu vazhinji vacho vanobva muvanhu vanozviitira zvinhu zvavo. Ava vana vajongwe vakamiririra macivil servants. Ndinofunga ndovashandi vatingangotaura nezvavo izvizvi because maindustry hamuchisina indastry. Saka hapana zvatinotaura nezvazvo, hapana chataselebreta, hapana chataona, tiundova namadhuku vakutaura nezvavo kuti vakufunga mapati. Zvatinoona zvokuti nevarega zvavo kutombozvitaura iyezvo nokuti mamiri akaita situation yezvino chero madhuku akakumapati mugaba asati agadzirisiwa anotozongonokandwa futi kune chaitotitenda nguva akambokandwa arohwa uko. Zvakanaka ndozvokubatana nevanhu vanoti ngativhure maindastry kuve navashandi vanenge vachisevenza. Therefore our workers days we have a lot of people vanenge vachibva kumabasa vachida mari vachidawo zvavanoda. Saka iye zvino isu tongoti isusu pamberi nozataurwa nanakupe vataura kuti ngatiitei kuti nyika ive namabasa vanoshanda vanogara makambani vanhu voshanda ndo vanonzi maworkers iwayo. Saka ndo maonero angu.
Aiwa, tinotenda zvikuru inenge yatibate vanhu vakawanda nyaya yamadhuku ikibzi.
Yeah, certainly I think there are many people who are expressing their different views about the madhuku issue. Mr. Nkiwane, I mean, at the end of the day, this gentleman was at your commemorations. Can you just weigh in there?
No, it was...
Mr.
Majongwe's...
area. So, at the end of the day, Mr. Nkiwane, do you think that a politician can come to a rally or whatever you've organized and say whatever that person wants?
You know, politicians are politicians. Right now, I hear people talking about DPM coup having said that we are demanding jobs. And that it is our demand that we did put forward today and said we've been putting, I mean, a list of demands that will never follow up and that will never evaluate. But this time around, we said, okay, under this theme, we are going to embark on a jobs campaign. For us, we are saying any empowerment that is meant to, empower as many people as possible is creating jobs. And the only way out for Zimbabwe to empower its own people is the job creation. And that is our demand, and we are saying we are going to push for this, and we are going to, I mean, ask all Zimbabweans to join us as we push for this agenda, the jobs campaign agenda.
Thank you, Mr. Majongwe.
I think people must really understand what they are talking about. You can't go on and say, we want to demand jobs. Demand jobs from who? The most important thing that people need to interrogate here is this. It's just as Zimbabweans. Why is it that industry is closed? Why is it that the mining industry is going to need to change? Because it's one thing going out and making noise and making statements and everything. At the end of the day, with the serious political cancer that must be cured. As long as the bickering between MP and the ZANU and the secretary at the end, abide by the speaker. As
Mr. Majongwe, I'm sorry, time is not our best ally. Sorry, we have to leave it there. We want to thank our guests this evening, Raymond Majongwe, PTUZ Secretary General, George Nkiwane, ZCTU President.
Thanks also to listeners who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We hope you are going to join us again tomorrow. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C.
And yours truly, Blessing Zulu. Happy Workers' Day. Good night.